very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and also plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to hear and discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? Join our discussion. You can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. And as you know, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai. And don't forget that we are now live streaming. So if you haven't liked our Facebook pages yet, which are VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, please go ahead and like them so you can join in the conversation right now. And we're also on the internet and you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Kazviri kuvana vezimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maUS nemaranzi wauda kupiwa iri pepa risingatengi anywhere else. Asi isu tinoziva kuti pamutemo zvisinei nekuti president vari chii nekuti president vangangomuki vachitaura zvavanoda. We are saying we deposit US dollars, we deposit rands. We want that money, we want to withdraw that money. Iri zvatakaisa tiri kutomboregedza kuti tikuda interest, but we actually need interest, nori kuti mudzive mapepa. Paticha deposita bond tino withdraw.
Azvisi zvinhu zvinotambirika chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangu buda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar pane kuti munhu awana mari yake ma US dollar anotadza kupiwa mari yake iri ma US dollar. Zviri kutoitika izvi kushomeka kana kuti kwatingati pachirungu erosion yema savings ne wealth yevanhu zvichikonzereswa nehurumende vachishanda nevemabhangi.
Kuwana weZimbabwe tokuudzai kuti bheita kana une US dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro handiti pane kuti uriise mubhengi uzoribudise rape pariri worthless.
Saka pamabhengi vari kuti tinozo ati we can't guarantee you kuti tinokupai mari in US dollar, but tinokupai mari nechi neimwe currency inenge yavepo, which is in line with statutory instrument yakaiswa yekuti dzimwe mari dzichapiwa vanhu achange ane mabond notes or mabond notes achange akutrade as legal currency. Saka mabanks arida kuzvidzivirira nekuti chinoitika ndechekuti munhu anokwanisa kuzoti aenda kubhengi oti ini handisi kuda mabond notes nekuti hazvisiri izvo zvatakawirirana nebhengi. Saka bhengi riri kuda kuti rizvidzivirire from that eventuality.
Amabond notes wona lawa aprintwa ngapi? Kuzava lohlupho olukhulu olufana lolwana lwenzakala ngesikhathi sika Mr. Kono okokuthi kwaba lesikhathi sokubhena imali ukuthi akubhena imali kwaba le externalization of foreign currency esabekayo. Sinokusaba ukuthile ukuthi kuzava lohlupho enduzabona ukuthi laba osiphatheleni laba bazabe belabo bazabe sebesichanga phansi konyawo into ziza kuba nzima.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the current cash crisis in the country and plans by the Reserve Bank of Zimbabwe to introduce bond notes. We want to discuss about what impact this will have on women and their families. What are your views on the issue? This week, President Robert Mugabe used his powers to pass the Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Reserve Bank of Zimbabwe Act and issue of bond notes using Regulation 133 of 2016. And the state regulation was passed to create a legal framework for the introduction of the bond notes. But legal experts have already said they will challenge this move, and advocate Fadzai Mahere on her Facebook page said this was illegal and could be challenged in court. And pressure groups have also said they are going to take to the streets to protest this move. Others fear that this is a clever way by the government of bringing back the Zimbabwean dollar through the bond notes, and fear they will lose their savings in banks which are in United States dollars. But others also welcome the move, saying maybe this will ease the cash crisis. What are your views on the issue? And to help us discuss this very important issue, we have some in-studio guests. And we are lucky tonight we actually have two guests. One guest who is visiting us from Zimbabwe, and our forever faithful in-house guest who lives here in the United States. Welcome to the Women's Roundtable. First, I'll start off with you, Mrs. Dorcas Hove.
Thank you.
And you can introduce yourself. Just tell us a little bit about yourself for those who don't know you.
Mina sesisazana abalaleli ngiyakuthemba liyakhumbula ukuthi sike saxoxwa leviki ephelileyo. Ngingomunye wabo mama abathakazelela ukuthi omama labo bazikhulumele imfiso zabo. Ibond note lezayo sifuna ukuthi sizwe kini bomama ukuthi lina liyibona kanjani, izalisebenzela kanjani. Yikho silapha, sithemba ukuthi liza sitshayela ucingo sixoxe kahuhle sisonke sibonisana. Sizwe njalo izikhalazo zenu lokuthi lina libona kanjani ukuthi indaba lingahanjiswa njani.
Thank you there, Mrs. Hove. And from Zimbabwe visiting us, here is Mrs. Netsai Chayendera Besa of Life Ministry of Zimbabwe. Welcome to the program. Just tell us a little bit about yourself.
Thank you. Zita rangu ndinonzi Pastor Netsai Besa. Ndino shanda ni Life Ministry Zimbabwe. Ndoda ungotenda ni mkana uno nekuya wakwanda kaita kuno kwa Amerika. Ndichishika, nichikosangana na inyaya ya kanaka. Yatuda kukurukura panguwa ino. Kutinyaya iye bond noti yaka mbomira seine munu wa mudzimai. Ratino zila tose kutikanare munu wa mudzimai. Ndiya akatakura mure. Shashakadai so tini urongwa wakambe itika kumashure. Tini experience ye kumashure ya 2008. Asi kuvhunduka here mudzimai kuti zvichida zviya zvakamboitika ndo zvaakudzokorora futi. Atimbotsanangurirwe nawo ya 2018 noiziva zvitose.
Tiri panyaya iyoyo mavhamatidyo chaizvo zvakanaka. Manga muri kuZimbabwe imi muna 2008. Titsanangurirei kuti zvakafamba sei, tinonzwa kuti vanhu vakangomuka vakaona mangwana achona mari yavo yanga iri maUS dollars musisina mani maZimbabwean dollar. Zvakafamba sei uye zvemi semadzimai makazvibata sei nguva iyoyo?
Zvanga zvakati omei nekuti kana mamine zvamanga mambo jaira kuti ndo zviri kuitika wozongofuma ona zvinhu zvasiyana zvinovhundudza, ende zvakavhundudza zveshuwa nekuti zvakaunzawo matambudziko atakaona tose tikapfuura maari achirwadza.
Tinotenda, and we come to you, Mrs. Hove. What's your view of this introduction of the bond note? Motaura inyine isindebele.
Hai, balaleli, libona kanjani ke ngendaba le ukuthi sokuzasetshenziswa iphepha lina lile mali yenu jikelele ebhenki uthi uyathi ubusuqhutshelwa okuliphepha nje ongeke wacrossa ngalo iborder usuthi uyenze into ojayele ukuthi uzenze. Asazi ke balaleli, silindele ukuthi lina lisitshele lisichasisele. But mina ngokwazi kwami ngikhumbula lami nje njengomunye layo wayeke wathi waqinisa lokhu zini ikhanda wazitshela ukuthi angagcina ela kusasa laziwa. Lami ngavuka ngabona kungasela lutho ebank. So sisonke balaleli, ngakho ke asibonisanini ukuthi sithini ngendaba le ebuhlungu kangaka.
Tinoona maibesa imi mataura kuti munova mufundisi. Timbotisanangurei basa renyu ramunoita. Uye zvitakatarisana nezvakadai, mune makutotora mpiro nemari inenge yapo panguva iyoyo. Zvinokanganisa here zvinhu zvinenge zvakuzoitika mumachechi?
Ichokwadi kuti zvinokanganisa basa rinenge roitika. Nekuti tichitarisa bond rinotipa limitation. Tikangosvika paborder ndoparaperera kushanda. Zvoreya kuti kana tine zvinhu zviri kudikanwa pabasa ramwari kukereke, zviri kuda kutengwa kuSouth Africa, zviri kuda kutengwa kunyika dziri kumwe, hatisisina pekutangira.
Mai Hove.
Uqinisile sibili. umama uyacho uyachasisa ukuthi ibond note icho ukuthi laba abasebenzayo bethenga izinto phecheya kwelizwe njengabo South Africa yena umama usebenzela ibandla lesonto ukuthi bechumayisa kulesikhathi abahambayo becrossa besithi bayadinga izinto ezokuba sisiza emsebenzini wabo esontweni kodwa ke ibond note utshelile ukuthi iphelela khona phande board ungaza kuqume la ucross usithi wothi ngiyethenga awusela mali inkathazo ekhona ke la ayichoyo
Pamakava kuZimbabwe maibesa tinoona nyaya yemari yanga iri kunetsa uye zvepari zvino tirikutonzwa kuti zviri kutoenderera mberi zvii zvamakatarisana nazvo panyaya iyo yekuti munhu awane mari yake inenge iri mubhengi kunyange achiri maUS dollar pari zvino
iko zvino chiri kunetsa ndechekuti kana uine mari yako iri mubhengi hausi kukwanisa kuitora yakawanda uri kutora zvishoma nezvishoma apo unenge uine zvinhu zviri kuda mari yakawanda zvakatarisana newe panguva iyoyo saka zvokonzeresa kuti wakurwadziwa uramba uri kudzokera zuva nezuva uchinomira pamutsetse uchida kuti utore mari yashoma neshoma shoma neshoma paunozopedza kuitora inopedzera isachatokwane zvaunga uchida zviya nekuti uri kukwira nokudzika every day
my hove
uthu mamu upesa into ekhathaza kakhulu ukuthi uma le mali yakho ebanki mhla usithi uyayithatha sebe kugabela sebe kutshela ukuthi uzothola ngaka pho ungabe lokhu uyithatha kancane 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 ayizikwenelisa lento ofuna ukuthi uzisebenzisele ngokufuna kwakho yiyo inkathazo ayichasisayo lapha
Tisatenderera mberi tomboverenga zvataona kubva paFacebook Facebook page edu tiri kuona ndichakupai pane rimwe yakanyorwa nesindevele saka ndichakupai my home mugoverenga tina Danisa Justice Ncube ari kuti bond notes are not ready today we were given South African rands which were said that if you want even 20 million you can get it so that's another situation that's in Zimbabwe someone is writing Munorway ichabata why can't we use the rand as a sole legal tender Imanyo Chintengo better use rand not bonds ah vamwe vanenge vanyanyorwa dzikana sisi tutsirai vabva kuti no comment vabva vaisa exclamation mark kuratidza kuti vasikufara nazvo tendai chigayo anoti adoption of rand is better than introduction of bond notes mukoma Ray Roy Kasimunena vari kuti yes it's good you know and then vari kuti tifone Ray Tinei Manyere we are worried with this bond hatizotorerwa here mari dzedu sezvakaitika 2007-2008 vari kutiwo zvetivafonere mukoma Deni Daniel tinotenda vati panhare dzavo Bela Ncube vatipo futi nhare dzavo saka tichange tichifonera vanhu vese vatitumira nhare dzavo idzi Philip Rongwe the bottom line is Mugabe and his government must go then everything will start to make sense there is a serious crisis of confidence in this government especially in the way they are handling the cases of serious corruption allegations leveled against top government officials and parastatals And then Christopher Chelala says it is better for them to wait for the next election before they put their bond notes. Asali. But no one knows that so we will lose our money. So I'll give you to read what Best Piri wrote there in Debele.
Uthu uBest Piri, mina ngokubona kwami ngibona iRandi leSouth Africa kuyilo elizothatha indawo. Lanxa engabe khona lawo mabond notes angeke aze asebenze okungaya ngapi azabe ekhandwa eZimbabwe njengoba sezwa kuthiwa iGermany bayala ukwenza bazazenzela njengogono ngeminyaka eyadlulayo ayekwenza
maybe just tell us in English what our person they said
Best Piri laments the introduction of the bond notes and is saying that it is better for us to use the rand, the South African rand, so that it replaces this bond notes. And he's wondering where these bond notes are being printed because they heard that Germany declined.
Yes.
So they are worrying that as was done by the former governor of the Reserve Bank, past years, something like that could recur. So that is the concern.
Thank you very much, Mrs. Hove. In fact, we are trying to get hold of the lady who was protesting in Germany. Her name is Albima Tarutse. She's one of the guests that are going to be helping us tonight to just tell us about her experience. Hopefully, we'll get hold of her because I spoke to her earlier on and she said she was very willing to be on the program. But she literally protested in Germany at the company where the bond notes were supposed to be printed. Toya kwa muri maibesa, mburu kunzwa kuchema chema kuru kuitavano. Muno tine zvimwe zvirikutaurwa kwa pada, ndemta ndere Facebook isha.
Ndiriko zvinzwa, kuchema, kuchema, kwega, kwega. Inini maonero angu, ai zvanga zvakanaka dai zvaibvira kutodzokera parandi. Nekuti pataka mborisha ndisa, ayo, kuchema kwa kusina kunyanya, saizvi, kuchema, sema chemira rukita vana ndiriko kunzwa.
Randi ringa batsire sei?
Randi ringa batsira nokuti randi zvarinoita ukabudawo ukada kuenda ku South Africa ari kunoshanda. Wasvika ku South Africa ikokoko ukada US dollar unogona kuripiwa une randi. Ukaenda ku Botswana kana uine randi unogona kupiwa pula. Saka kwese kwaenda hako ina randi unogona kuita se kuti uwane currency inoenderana nekwa upi kwaenda.
Pakanaka apo Mrs. Hove. Hai uyachasa njalo u mamu upesa. Uthi ibond note leli kalisebenzi ungaphuma phandle. Alilinganise ngerand. Uthi kuye ngokubona kwakhe irand uma uphuma la lusiya phecheya kwe uchaphu iborder ulakho ukuthi ulisebenzise. Ngakho awungaza ulikompele le bond note othi ungazuthi champu. So kuyi kuphelela kwakhona imali yakhona ayifiki ngale ngaphandle. Aiwa tinotenda. Tinenge tine mutereri wedu wekutanga tomboenda kuna vamusaka vari kuwange. Makadii vamusaka?
Ripo makadii.
Aiwa tinokuchingamidza ipano pachirongwa chedu. Tipewo pfungwa dzenyu nezviri mudariro ezvinyaya yemabond noti.
No, zvakanaka. Endri mbona songe kuunza pepodi vari vita zvakanaka. Zvandiri kutaura izvozvo ndezvizvi. Ukaona kana une ronda zviya risati ratosobwa riya. Ukati ano ronda randa handiti ritosobwe. Rega ndifambe ndishingirire ndifamba seizvozvo. Zviri raiti mafambiro andakaita haripori. Ndichireverera chiizvozvo ndichireverera kuti kana bondi rasvika iroro ayo vakawanda vari kuti iye havaridi bondi kutofanirwa kushandisa chi marand kana kuti maus maus nemarand haisi mari yenyika ini. This is a nation inofanirwa kuva necurrency yayo. Tofanirwa kugara mune zvinhu zvedu kwanzi ibadza romundi remunhu harina urimo hapana zvaungaite naro.
Aiwa.
Now, kana tine baza redu rokurima naro, tinogona kusangana umwe utano baza rakwe riri kuita zvakanaka. Rekai ndikuoreke, dei mangwana tichazo kutorera kana tichazo kutonga kana tichazo kuitira mitemo pane izvozvo. Asi kana une rako chiro richinzi harina boi, hariiti zvakanaka. Shingirira chete mangwana tichazowana chinhu chiri icho. Ndoona kutogadzira kwezvinhu zvachona ndiko kwakuitika. So isusu ngati titevedzei vatungamiri vedu ivavo ivavo vakasarudzwa. Inai bhirivhi in christianity. So zvaino bhirivha in christianity ndoti maleaders vedu ivavo vakaiswa namwari inguva iyoyo yatakati. Asi kana tichivapikisa toti ivovo tichakati isu toti takati. Ano it's not our duty to oppose. Because mozoona kuti munhu uya anoopposa takawanda. Ndiyo panobuda kusabudira kwezvinhu because munenge musiri pamwe chete. Iye anenge achitevera shure achikanganisa chete shure kwako. Achikanganisa chete iwe chiedza kugadzira kuti ndikasvika paya ndoita pakati ndoita pakati asi uyu manjari shure you are not together ari kutaimira maroki points ako ndiye chazokuvata panje. But inini ndiri kuti dai tichiita semasvosve mazozve munoona riya rokutanda kana tichitungamira kunotsvaga zvokudya iro riya ukariuraya mberi the automatic chance choose another leader achavatungamira kuti vagowana chikafu chavo asi manje ukapedzisira ukuuraya about three kuti ngumango.
Mhm.
Vanogara. Bake ini I advise kuti dai triwano totova very humble totenda vatungamiri vedu avo vatinazvo and I believe.
Mhm. Nare dzavo dzinenge dzadona asi Mrs. Hove apparently actually he speaks Ndebele, so I was hoping that if he was still on the line you were going to speak to him, but like you heard Mr. Msaka from Wange saying let the bond notes come and we shouldn't really, people should not really be, you know, saying they're not happy because whoever is ruling Zimbabwe right now was appointed by God. And good, we have a pastor right here. What's your view on what Mr. Msaka was saying?
Ndinotenda nekutaura kwaita baba Musaka. Vapa muenzaniso kuti badza rako riri nani pane romumwe. Icho kwadi ichocho. Asi kana badza rako rikange rachikoka panguva iyoyo, uchida kupfurira mberi nekusakura. Haungagareka pandima iri pakati uchiti asaga badza rangu rachikoka. Kana uine wako ari padhuze, unomuti naiwe hama yangu, ndipo badza rako, ndipfurire mberi nekudini nokusakura. Ndichizogadzirisa rangu.
Aiwa, panzwi kapo. Mai Hove.
Uyachasisa ukuthi kuthiwa ikhuba lakho ngelakho lingcono lilo elomunye. Uma usiyaboleka kwelomunye alize lafana lelakho. Kungcono ukusebenzisa lakho ikhuba.
And we are lucky we were talking about Miss Aubima Tarutse, one of the ladies that actually did like solo demos in Germany. She's actually on the line to join us. Hello, Aubi.
Hi, Magali.
Hi, what? Riwadi. Tafa tafara chaizvo titakwanisa kukuona. Imombotitsana nguro kuti makazvambisa sei tirikunzwa kuti bond note raifana kunge riri kuprintwa ikoko ku Germany. Haricha printiwa ikoko. And imi makataura imi kuti pane zvamaimboita muchenda unoratidzira maenda unoratidzira kupi?
Iyo kampani yate iyoyo yema bond note ndiyo vakaprinta mari yedu muna 2008. Saka pane zvakangoitika nguva iyoyo ndototi hurumende yekuGermany yakavati tirega kuprinta mari nekuti hurumende yekuZimbabwe inodzvira vanhu vayo. Saka kana musingama tichingoprinta mari iyoyo muri kukurudzira izvozvo. Saka pane zvanga zvatobhoitika vakatomira kuprinta mari yacho iyoyo. Saka ini pandanga ndichitsvaga ndoda kuona kuti ari kuprinta mari ndiani. Nekuti ndiri kunoka ndikuGermany ndakati ndinokunongosvika kuti gogogoi munomboziva here kuti makoda kuda kumira zvakanaka. Saka ndinofananga ndichida kuita. Ndaona kampani iya ndakangoitawo research yangu. Saka ndakaona panapa pakabva pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka ndakaona kuti reganishandisa information yacho yandinayo iyoyo ndivaudze kuti ndirikuziziva kuti na 2007-2008 makaregera kuprinta mari papasaka pekuti hurumende yezimbabwe yanga ichidzvinyirira vanhu vayo. Muri kuziziva here kuti nanhasi iri kudzvinyirira vanhu vayo? Saka zvichireva kuti kana makamira kuprinta mari yacho pamusaka paizvozvo zvinoreva kuti saka hazvisi kuita kakuti murame muchidaro nekuti makataurwa nehurumende yenyika yenyu uyezve neUN kuti chimi chai zvamuri kuita izvi. Saka ndakakona ndivataurira vakada kuita kunge vanga vasingazviziye saka Zimbabwe hatichimboita business neZimbabwe kubvira 2007-2008 zvakadaro ndakati ora tichininyorerai tsamba inini inotaura kuti hatisi kuprinta mabond note wayo. Ndigutani kubva vandinyorera tsamba yacho ndachitaura kuti hatisi kuprinta mabond note. Asi pakutaura pandakada nemunhu wandakataura naye akaita kunge achitidziva akatomhonditi wapuwa nani namba yangu. Gavhumendi inga yakasvika pano kupa zita rangu nyini kana ndichida kutaura nezveZimbabwe nemotaura negavhumendi yekuZimbabwe munenge muda kuti tyityidzira panapa ndakati nhatimbokutyidzirai ndida kutokuudza chezvazvii nekuti nyika kwaida hakubvumidze majournalist anobva kukure. Hamutombobvumira dai manga muda kutomboziva kuti kuZimbabwe kune chii hamupapinde pabhodha pedu saka inini ndobva kuZimbabwe. Saka ndatisega ndikuudzei zvandinoziva nezvandinoona inini semunhu wekuZimbabwe. Saka akanyora tsamba iya mukadzi uya ichisara kuti aiwa sisi hatisi kuprinta. Saka ndakangofunga kuti zvavati havasi kuprinta pamwe ishuwa havasi kuprinta. Asi manheru ati ndakazofonerwawo nemumwe mukuru mukuru wemanyuspepa avo wechitichi achiti hauna kutaura namai ava. Vakatipana manheru kuno kuGermany vanhu vatonaka havaiti izvo zvekusenza kusvika zuva radoka very sick kunoko. Saka vakandifonera kwadoka kuti hauna kutaura namai nhingi ndakati Kama hundi kuna nguwa zinezi. Mungu na kuna mai ningisei kwa inda taura na wanda kati. Anyway, inini kutala kwa naita na wuka. Ndino rekoda ma conversations angu ni are very important. Kutala kutiki. This is kuti because nangashita kutu nyo rafuti pasi kuti tatara kutu kuti chicho kuti chicho. Saka nangashita kutu rekoda nizo ziva. Kuti tatara ni aze. Ndaka kutu na rekoda conversation ni hato. Saka na mtila na kutala na mai wache wa woka. Amene tuzo ngono kala shinga zaoza wako zaoza wako na kubuli kwa kuti na taura nani. Saka mkazi ya kata wapenga kati. Jananda suja kaputa kutu na rekoda conversation na kata iso za tukuta wala iso zisoo ni kutu rekoda. Iso zi. Kubawazi kwa phone pasi. Saka nopa na kono aiwa. Pana babane nya eripo. Wana waru kutu na mabono. Saka za nakangwe tu wanda kango ti mazwese. Saka saiti kwa Zimbabwe na itumira. Wana pawaka kandu wa matiega ma kombi. Zitumira. Wakati kwa msoro wa chikitumira. Zitua tawala uti izraitika na asku Zimbabwe. Kana mtida uta wala nema nuvacho. Kana mtida uta wala nema loya acho. Chinao. Anditi. Dato kuzai. Saka anyway. Dosa kangwe iti kani tingo tumira. Tingo tumira. And then we go to Jamuka Vakasumoni. For now, we must go to Kosi. We must say that we have to go to Kosi. Right? We have to go to Kosi. 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 So the reputation yawo, I think,
You heard the Mrs. Mbove from Albimatarizo who's speaking to us from Germany. And actually, I saw a post that Advocate Fadzai Maher, who we're also trying to get, you know, actually, you know, gave a shout out to say at least, you know, citizens are taking it, you know, amongst themselves to do something when they know about a situation. So she did something. She started calling the company that was supposed to be printing the bond notes, but she's saying she's not taking all credit because obviously other people also were pressurizing the company that was supposed to be printing the bond notes. And also she's not sure that's the reason why they are not being printed. But like she said, the bond notes are coming, whether they printed in Germany or not. Your view?
My view, or you want me to say what she said?
Yes.
Nkosikazi Mataruse, uthi yena ngokubona kwakhe wabona ukuthi indaba le yamabond notes ayimsuthisanga kahle, wasezibuza ukuthi pho ngingenzani ngingomunye lami engingayijabuleliyo. Wasesukuma ke wayakhuluma lalabo ababe edinde amabond notes ngo-2008. Wayababuza ukuthi kati yini lingabantu abakhanya bezadinda amabond notes, lize liyekele ukudinda lithi ngoba kwakutheni izinto eZimbabwe azijintshanga kulokho kusukele ngo-2008, abantu balokho behlukumezwa yihulumende. Hayi, wabaqonda ke wabatshela zagcwala. Base bemthembisa ukuthi hayi bazambhalela incwadi ethi ukuthi bona kabazi ukudinda lawo ma-bond notes. Yikho kuzwa kwami.
Yebo.
Kodwa ubesekhulume ngomunye omkhulu wamaphepha esithi bazama labo ukuthi badinga indlela yokuthi bazwe ukuthi kanti indaba yama-bond notes ihamba kanjani.
And I think Mrs. Hove, you have a caller who's calling us. You can take him.
Silo Brian Dube. Ose South Africa. Siyakwamukela ke Dube.
Awunjani?
Hayi siyaphila, unjani ke wena khona ngapho?
Mina ngiyaphila, kungena kuphela.
Hayi kuhle, siyabonga ukuthi usichayela ucingo. Akusitsheleke wena ubona njani?
Hayi le ndaba yama-bond note mina ngibona indaba engalunganga ngoba yabona ama-bond note asibisela khona lapho ku-shortage of food. Ngoba akekho umuntu ongafuna ukuthi eyostoka erandi ebese buya sezothengisa ngama-bond note.
Hayi siyakuzwa baba, siyabuza qhubeka phambili.
akekho vele umuntu kuzo abantu sebengasayi ukuthi beyostoka ngaphandle like ku-South Africa even kubobhotswana baya beyostoka ngeke kwazi ukuthi eyostoka ngepula ebuye edayise nge-bond note i-bond note yona isebenza eZimbabwe kuphela ngeke kwazi ukuthi isebenze kwamanye amazwe
No.
Mina the way ngibona ngakho the way ngibona ngakhona ngibone ngani mina iZANU PF sihlulekile
isihlulekile
impela kubona bona bebeke izitulo phansi kungena abanye abantu abazokwazi ukuthi bekwazi ukubusa nalo iningi
siyakuzwa ba siyakuzwa sibili ngithemba
ngoba amabhoni angiyiboni indaba yamabhoni not indaba enhle izosibisela ekulambeni futhi ekulambeni obukhulu
siyakuzwa ba siyakuzwa yikho usuqedile na ukusichasisela ngokubona kwakho
hayi sengiqedile ukuchasisela hayi amabhoni not alunga mina
hayi siyabonga sibili siyabonga kakhulu now okay. he is saying that it takes us back to the sad memory when there was food shortages. Now, he says, just think about it. Somebody who is a trader goes with their hard currency across the border to buy whatever it is that they want to come back home and resell. But when they come back home, they have to sell in bond notes. What are they going to do with those bond notes? And he feels that ZANU-PF has failed dismally. There should be a change. They should just step aside and allow other people to take over and try again.
Thank you there, Mrs. Hove. Amaibesa, murikunzwa kwa zvataura mutereri wedu. Uye zvine zviri kutaurwa kune vamwe. Motipawo pfungwa dzenyu.
Ndiri kuzvinzwa. Ini chandoda kungokurudzira mhuri yeZimbabwe ndechekuti mari ndovane remangwana reZimbabwe. Uye mari ndovanogona kutira nyika yeZimbabwe zvakanaka. Chandoda kukukurudzira ndechekuti ngatinamatire nyika yedu. Mari vakasapindira tinotaura chino nechocho 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 zvigoramba zvakangodaro. Isu ngatiendei pamabvi tidane kuna Mwari wedu atirangarire.
Let me just take some Facebook messages that we received on VOA Shona. Tinasisi rumbidzai dibuka vatipa namba dzavo saka tichange tichikufonerai kuti mupinde muchirongwa mai mimi mugara vatipa zvenamba dzavo hapana chavataura Misheki Chinefu tapiwa namba dzavo vatvada kupinda muchirongwa Peter Poto vatipa futi namba dzavo vatvada kupinda muchirongwa na Hilton Morris komadi kurega mateleconferences pachirongwa ichi motifonera to give one point and call another to cast a net wider. Maybe you can call 5 different guests. Moverenga ma WhatsApp ni ma Facebook comments. Mumwe arutaura. Mkoma obei gacha. Ini pandinetsa ndepe kuti munhu kubasa achatambira bondi here. Ko kushopo zvine zvichatengwa nebondi here. Pakaipa apa. Ndokutaura kwa mkoma obei gacha. Asi vese vatati tiri kukufonerai madzimai vanga vari pa Facebook page yedu VOA Shona. Tichakufonerai munguva inotevera tiri kuedza nare dziri kuti netsei asi tcharamba tichiedza. Mrs. Hove.
Ya uyakhuthaza ukuthi abantu abasichayelayo bachi namba zabo. Hayi sizobuyela kubo sibachayile. And siyabuzwa udubo abakhalaza ngalo. Umayiphesa layo ubeke wathi ufahla-fahla ngamafitshane wathi hayi inkosi iyazi. Ngakho thina sifanele ukuthi sazi ukuthi inkosi umingenela, ingenela lathi sikhulekile. Ngakho kasikhulekeni sicele inkosini.
Very interesting comments there on the Facebook from some of our listeners, and we are actually trying to get hold of some of our people that actually responded on our VOA Facebook page. Tombodzokera kwamuri maibesa muri kukurudzira imi kuti vanhu ngavanamati asi vamwe vari kuti pamabviti ripo zvoenda kusvika rini zvii zvimwe zvingaitwa nemudzimai ari kuteerera ari kunze uku kuti remangwana rijeki.
Amen. Regai semunhu wamufundisi munotongondibatsirawo ndinotongoti amen pese pese tajaira kudaro. Inini munhu wamudzimai chandoda kungokukurudzira ndechekuti rambira pamabvi. Pamabvi ini ndopandakatenda ndopandakagamuchira kuti ndopane mhinduro yezvinhu zvese. Mabvi haanyadzise. Uri pepa pondo panouya mai ma ideas. Mwari vane vanozarurira. Uri pamabvi ipapo unozarurirwa kuti woita sei, upfurira mberi sei, wotora business ripi, woita chipi, uri pamabvi ipapo. Mwari vanokupa nyasha.
Aiwa pakanaka. I understand that we have advocate Fadzai Mahere on the line. We have been searching for her everywhere, and I think we finally have her, so she can give us the legal side, because she has been really doing a good job in posting on Facebook, trying to educate people on the legality of what's going on in Zimbabwe. Welcome to the program, Advocate Mahere. I understand. Oh, okay. I understand there is a little bit of a mix-up, but we'll keep trying her. Miss Matarusi, you're on the line. Hello. There from Germany. Tell us a little bit about, like, what other efforts are you making to change the situation in Zimbabwe? What can people out there do, looking at the current situation?
Okay, I hope the advocate, Badai Mahere, can explain this further, because I know this morning she posted something.
Yes, we're trying to get her. I think there's a little bit of a mix-up. The line wasn't good, but we're trying to get her. So you just give us
perhaps
your
view. She can explain it further, but she had basically said that Stanbic Bank, which is one of the banks, is sending letters out to clients, and her advice was don't sign it.
Okay.
Because obviously if you sign it, you are then cancelling the original agreement that you have with the bank. Your agreement was not bond notes, it was in a certain currency. But I just want to go back to something that the gentleman said about Baza.
Yes.
And he said, this is Baza, Edu. You know, it's a wonderful, wonderful story he's told. But let's be very, very real about Baza, what they rakamira say. Because Mufana Nizo, Baza, Baza, Chairo, Mufana Nizo. It's almost like a life-size photograph on a cardboard of Bazairo. This is what the bond note is. Let's not fool each other. It's not real money. Saka Bazairo ka iri piwa iro ro ratu zvanzi katove nemapadza edu. Okay, wopuwa Bazairo ro. Saka wasiya 5 US yako wapuwa 5 bond. Saka wasiya Bazairo chairo wapuwa Bazairo tiriro rebepa. Unofushura nebazaria. Someone look at the Kakawa and Romarati Bende, Mangwana Tarotaka, Rumabazarichuka, who did the same thing, Quack Batazema Paza too. If inflation gave you, Mangwana Wachaka, we put Nubutaris Baza, Chiro Chiro, that's a Nipperane, and we are, that's a Nipperane. So I think my bank is Akaisa Mari, move Bank of Zimbabwe. Maria Kajiwane Wumende. Sakawa, no work of Mira to Kumari Tayo to the Marizan, Murugama Q at 2 kilometers. One Wagura Mariza, Mara Muna. Saka woman, I would take a say one other Mariza, Takaska Mari, Takatura Mari, Wakati, Gadika Dreamer. No Maria Mapaza, Mufan Fanani, Mapaza, Apaza, one notable stanza, and I will remember Mudoka Pesa. This is I want to take from that analogy, Yabapiwa.
Yes.
Thank you very much for that analogy. We'll work with it, but let's bring reality to it. This is not real money.
Thank you for your contribution, Miss Matarutse. Mrs. Hove?
Utiena, umfanekiso lo wekhuba. Umfanekiso nje. Ibond note, uyatsho ukuthi ibond note ayisimali. Ikhuba lilayo ukuthi liqamuke yi-inflation ngokuzwa kwami. So uthi yena na ihulumende yathatha imali kungasimfanele ukuthi ithathe ngoba isiyo mali yehulumende, imali yabantu. Yikho enguzwileyo.
Thank you there. My Besa, mune mamwe mabasa imi amuri kuita kuZimbabwe, makataura kuti pane sangano ramunoshanda naro. Mamwe mabasa api amuri kuita?
Ine ndiri muimbi.
Ah! Tsada kurene zvizvo.
Ndiri muimbi, ndinotori ne album rangu rimwe chete randaka rekoda muna 2008. Izvozvi ndiri kutoshanda kuti ndi rekode rimwe. Ndandichida kutoti nditori rekoda ndichiri muno iroro rimwe rachire chipiri iroro.
Inga nasi zvatonaka. Dai tanga taramba tichingotaura zvemabond notes tisina kuziva kuti munoita zvekuimba. Asi chimboti tsenurai mbijana. Kuna wakati ravanzu.
Chimbo chando da kukuimbira, ichinu wanuka pa first album, ndiyo title track, chinonzi mambo kumafuru. Pano paita nyaya, nyaya ya Daviti Mambo. Mwari wakatuma, Sameri muranda wake, endao kwa Jese, pavana wake avo, ari komukomana, wanichagadza kuva mambo. Ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo kumafuro, ndiri mambo inini. Ndiri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo kumafuro, uri mambo iwewe, uri mambo kumafuro. Sameri wakayenda, asikawo kwa Jese, akashikawo variko, wakomana wakanaka. Vakashika vakakwana vakoma va Daviti asi pakati pavo pakashaikwawo mumwe pakashaikwawo mumwe agagadzwa kuva mambo Eliabi wafura mwari vamuramba Abinadabi wafura mwari vamuramba Shama wafura mwari vamunamba Sameri wovunza Jese kunaiwewo Jese vana vako ndivo here hapachinawo mumwe Jese anoti kwete chiriko chikomana Daviti chikomana chiriko kumafuro
Murukuionawo sei naiwe
lizizwele balaleli kambe ngabe ngisathi umuntu besixoxa sonke ngingakwazi ukuthi uye Luizi ilizwe limnandi kangaka uyahlabela umama lo hayi uthi ule album ayikhupha ngo 2008 and khathesi usebenzela esibili u ingoma le ayihlabeleyo uthi ivela ku album yesibili ha kumnandi kuhle
Ha maibesa shokwadi na Stafara. Nekuti kashoma kuti tinzwe zvimwe zvinhu zviri kuita madzimai nekuti takanyanyo tarisana nezvinetswa zviri munyika asi pane zvimwe sekutaura kwamaita kuti muri kuita zvekuimba zviri kubuda kubva madzimai tinotenda nezvamatiitira izvi saka chii chakaita kuti mufunge kunyora ruwewo
Ruyo uru chakaita kuti ndifunge kurunyora ndakanga ndaverenga nawo ya David ndaiverenga ndokubva ndaiyanditira zvakanaka ndobva ndaona kuti zvakaitika pana David ndezvekuti David akazodzwa na Samuel kuve mambo asi hana kupinda palace pakare pakare ipapo akamboenda zvake kumafuro kuti onopfuurira mberi achiita sei achifudza makwai after 7 years David ndopa ari kuzodzoka kuti aite sei agare mupalace Saka ndaimotarisa upenyu hwangu inini ma challenges andakaita go through but ndobva ndazvona kuti no inini ndakazodzwa namwari It doesn't matter kuti ndichiri kumafuro like David pane mazviri kuitika zviri kundivheringidza kuti ndinyatsosvika pachi pekuti I'm now in the palace ndakutonga but still ndakangotenda kuti ndiri mambo kumafuro ndopa ndakazoimba chimbo icho chichi
Aiwa tinotenda tombodzokera kuna sisi tine muteereri taura yenyu navo maiwo
silo Chris Ncube o se London sicela ukuzwa ke kuwe Ncube
Hello
Yebo Ncube siyakuzwa
Liyangizwa mama
Hayi qhubekela phambili
Angina amagama amaningi nje bengithi lami ngicomment ngizwa ngidlalele lapha ngalolu dabo lukhulunywayo lapha ngisimo sakithi ekhaya eZimbabwe kona busiphatha kabi sibili ngoba thina lati silaphe mazenzi yabesebenza sizama ukuthi sithumele izihlobo sincedise emakhaya kodwa masebenza phiwa ama bond notes amapaper abanyeke besakwazi ukuthi bethi bezisize bethenga ngaphandle bebuye ukuthi bezothengisa ekhaya bazokwenza kanjani lokhu ngoba phela leyo mali yabingakwanise ukuthi iphume yesebenza ngaphandle ende kuyithi sina esibhenkayo eZimbabwe mase sifike ekhaya sesifika sesiphiwa amaphepha laphana ngiyabona ukuthi kuyabe kungasasebenzi mina ngokungami mbona ngathi i-government siyehlulekile sibili siyehlulekile so kumele ukuthi ngabe banikeze abanye bethathe beqhubeke beya phambili ngoba sekehlukulekile sibili akusekho okunye singabe sisazimisele ukuthi singakubona kule government ngoba ma ngabe so sebesuka besiya phambili ambona ukuthi bazanikezana abantu ngoba kungasuka ubehluleke kudlule kuloko baza banikeza ini abantu ngoba nama bond note engafaila njenga ku 2008-2007 situation iyayenzakalayo ayizangi abantu abaningi singabheka ama business amaningi hawa abantu bahlupheka namanje behlule ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili abanye namanje basahlupheka ba recovering from isikhathi lesiya esingawo ukuthi sesicela lokuthi uhulumende ngawuyezwa izikhalo zabantu endabantu abasafuni bonke abantu abazamayo igovernment iyazama ukubaphushela phansi ukuthi bengakwanisa ukuthi bezikhulumele so into leso kumele ukuthi abantu bonke bezame ukuthi sibambaneni sibili silisane nale government ukuthi iziphume silisane layo ngendlela ezithobekileyo ezibonisayo ukuthi hayi abantu sebethwele nzima abasafuni ukuthi beqhubeke bebuswa yile government ngoba kufela lutho esisalulindile ukuthi sizalibona olutsha abantwana abazalwayo manje bazi government leve libathwalisa nzima thina sithe sikhula besikholisa sisidla ama-ice cream manje abantwana balezi nsuku abasoze bekubone lokhu ngoba akusekho kuhle okukhona igovernment ekulethayo esikolo besiphiwa uchago sisenzani kodwa manje sokuphelile sesifuna igovernment entsha ezasiqhubekisa laphambili kube kuhle
hayi
ngoba la lesilayo ayisedlulile siyehlulekile hayi mina ngokungami ngithi hayi mangabe kungaba le ndlela ukuthi sizame ukuthi zibone ukuthi abantu abasafuni sebekhatheli ngayo sebegugile abadala abanye sebelala uma kukhulunywa basakwanisa ukwenza lutho
hayi siyakuzwa Ncube siyabonga ukuthi usitshayele ithi ngichasiseleka abanye abangezwayo ukuthi ubusithini
hayi kulungile
siyakubonga baba now he is telling us that he is not happy with the goings on in Zimbabwe and he is lamenting what the diasporans are having to go through. He says people outside the country, they work so hard and they send money to families back home. But after all the sacrifices, people get to be given bond money and he really doesn't agree with that. He thinks the government has failed. It should just acknowledge that it has failed and hand over the baton sticks. And he's urging other people to use lawful means to change the government. And he is referring back to the days when he was young, where children lived like children. They ate ice cream and they really enjoyed. Yet nowadays, the children nowadays don't even know the luxury of things like that. So that is his major concern, that let the government pass on the baton stick so that it's all done lawfully.
Very interesting comment. Tirikunzwa mukoma vafona ivo vari ku United Kingdom vari kuti chiri kunyanya kuvarwadza ivo ndechekuti zvii zvichaitika kumari dzinenge dzichitumirwa nevamwe apo vari kuenda ivo inenge ichibva ku diaspora vari kuti vanhu vari diaspora vanoshanda zvakasimba chaizvo zvokuti vanenge vaida kuti mari yavo dai yasvika kumba ichibatsira hama neshamwari ichibatsirawo iri US dollar kwete iri yamabond note vari kuti ivo vana mazuva ano havachararama upenyu hwevana hwekuti kudhara waiona vana vachidya maice cream vachiita zvakadai dai zvakadai vamwe vanozvikwanisa pari zvino asi nekuoma kwaita zvino mukoma ava vari kuti zvichaomesesa nekuuya kwebond note uye vari kuti ivo havasi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika pari zvino government kana yatadza ngaichipawo vamwe on that note tina Musa Chuma ari ku Victoria Falls vachuma
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi makadii imimi
ndiripo hangu
ehe ndofunga
kuti regai nimgoti ndijana
ehe vachuma
muri kutaura iyi
munokwanisa kudzora volume yenyere dzorai volume yeradio nokuti ndiri kuzvinzwa pafoni yenyu ipapa ndiri kunzwa inini ndiri kutaura ndiri ikoko
okay, zvakunitwa zvakanaka.
Ya, Steric.
Hello.
Eh, ita ora yini?
Bongo. Eh, zana dango comment angu. Eh, no comment angu ni tuto angu. Nyaya ya chomera. Zane tamani amunom. Eh, chuo ya yoroa zana chukuti. Ininda banka mari angu iri maiyes dollar. Anika. Kaisa mari angu iri maiyes dollar. Asa those bond note rakangu inzana yes dollar ne one yes I mean bond. Maka inzana. Asuri ni tuto buda kunze kwenyika. Maria, it doesn't matter. And in I think what is wrong with the Shanta in the multi currency. Let's say, all right, the US dollar works in Zimbabwe, the rand works in Zimbabwe, the yen works in Zimbabwe. We are my banks, Aka Bumiro Kuchivan, Lapani so quick as a Kuvuramaki, my foreign account.
Hello?
Hello, ma'am.
Atorenu. Hello.
Yabo mama.
Murikundinzwa phone ini nge isiri kuita zvakanaka.
Phone yeni khanyisi hlupa hlupa. Siyazwana na.
Ah vachisipo nare yavo ya donka.
Ikhuluma lami mama.
Ai khuluma baba sithi asisakuzwa kuhle phone yakho nibe ngathi siqhamukile.
Aye eyami inyalizwa kahle kahle mama.
Nifuna
ngikubeke
ngoku. Kubeka baba qhubeka sitshele silalele.
Ayi ngilami ngedoke ngicizelela kulokho edengikutsho mama ukuthi angithi liyabona manje ukuthi my government ingafaka lawo mabond note kuzo koza ukuthi kuzoba lento eziningi ezabe sezihlupa abantu abazama ukuthi mabe bezama ukuthi bezithengele ukudla bekuthi ama business ukuthi bewoda ngaphandle bebisa ukudla elizweni kuyakhozela ukuthi kube nzima kulabo abalama business njalo lalabo ama business amancane ngoba eZimbabwe manje wonke umuntu uziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni. Abanye ngabakwanisa ukuyaphuma beyithenga ngaphandle kwamazwe, abanye ngabazama ukuthenga eduzane kwalabo abakwanisa ukuyathenga ngaphandle. I-trading yangkhona kuzaba nzima kulabo ababisa ngobuningi bokudla eZimbabwe. So sengathi i-government why ingathathi kulawo ama-currency aseduzane njengamapula amarandi kusebenze yona imali, at least uphiwe imali ngoba wena uyabufaka imali ebhenki. Ukuthi wena ufake $100,000 ebhenki uye phiwa $100,000 amaphepha akuhambi. Yikho kuyasenza sihlale sihlupheka sibuyela emuva sizama ukuthi siphile kodwa siphila nzima ngegovernment engaphuma inikeza abanye izikhundla. Kungangokuthi sesithole nzima sikhathele ngale government. And the government iyabona ukuthi abantu abasafuni buyaphetha ngani bechaya abantu bekopha abantu besenzana akubasizi and umhlaba wonke uyabona ukuthi into abayenzayo ayisiyo into elungileyo ukuhlukumeza ama-citizens ayiwo ayivotela i-government le ukuthi ingene kupower. Why bengalaleli izikhalo zabantu abayibo abayifaka embusweni ngoba ama-voters yiwo abavotayo manje kuyabuya ukhetho kuka-2018 bazincenga labo bantu kuyafana nokuthi ulanda umntanakho umtshaye bide ufuna ukuthi ekusebenzeni eyenze something usumncenga ngezwithi uthi hayi nazizwithi mntanami uwuza lapho uyenze lokhu lalokhu. Yikho abakwenzayo abantwini abasemakhaya abahluphekayo ukuthi ngesikhathi sokulesikhathi sokhetho bayahamba emakhaya beyokuthi hayi siyalinika inhlanyelo siyalinika amakhubu okulima. After that kungaphela ukuvota sebevotile theyar gone naphinde ubabone futhi bazabuya ngalwana umnyaka 4 years later sokuzokuthi hayi sibenika ukudla lapha lala and i-government ebusayo ibheke bona labo abantu abathi ababebarejistile ukuthi ngabezanu benikeza bona ukudla. Akukho kahle lokho ngoba umuntu lo be opposition party kumele kuthiwe ngendlela efanayo elizweni. Hayi ukuthi kuthi hayi lo ngwe opposition party asingeke sikwazi ukuthi sibanikeze ukudla bancitshwa lapho. Umuntu oselizweni kumele kuthiwe feli even if ngoba ama opposition bathole nzima ekhaya lapha siyabona everyday bayachaywa bayabona why makuyi ruling party ilama rally abantu abahlutshwa batshitwa kahle akula violence akula umuntu okuthiwa ubotshiwe
hayi siyakuzwa baba qedisa
bazameni ukuthi sihlanganiseni konke abafundisi abangabe bephethe phezulu sikufaka ukuthi besifakele phambili befundisa abantu ukuthi hayi indlela lesithitwa ngayo ayikho kahle.
Thank you very much for your contribution.
Chumayezeleni abantu labasemakhaya betholi knowledge ukuthi hayi
hello
usustshelile baba ngiyethemba abantu sebezwile hayi bazwile sibili ubuhlungu uchasisele siyakubonga kakhulu.
Siyabonga
sibili. Now this is what he is saying. He is asking what is happening to the foreign currency that diasporans are sending home after working so hard. And he is talking about multi-currencies that we were using before. And now when we switch over to this bond notes, he sees a lot of suffering of businesses, especially the small business people. And he is talking about vending. Everyone is trying to sell something for survival. And he's saying... He's wondering why government is not looking at using currencies of our neighbors like the rand, the Botswana pula, and he also feels that government is abusing people. It should listen to the voters, and for now we know that from previous experience, rural people are given incentives during elections, which is tantamount to vote buying. And they tend to do that, give food and other handouts to ZANU-PF members. And they don't do the same for all the other people. Opposition. So he feels that it's not fair, the treatment of people. The government is for the people. It's not for one political party. And he is urging the pastors to educate the masses so that they are also fully informed about the goings on. That's how I understood it.
My best man's was a tower and coma vedu vangavar panari. A mumbut de go ahead and do any in Engia Kuchikanan.
Dazinswa, each of quite digital one am coma. Ah, again, it's our end. Sekereke. Isus at not battle at not eating door at not sigir. Isus, we pray for the nation as a whole. Saka pakuchema kwevanhu nokudi ini ndinoramba chingoti kereke imimi muri kupi nekuti kada kutarisa kumashure vana vaIsraeri vaiti vakachema chechesho Mwari aivanzwa ogovapa izwi agovapindura pane zvese zviri kuitika izvi chechiri kuti kudi Mwari vari kumboti kudi ngati mbofuga mai timbobvunza Mwari.
Tine muteereri wekupedzisira mukoma Simba Makoni. Asi mukoma Simba ndoziya munogara muchifona pano pachirongwa chedu saka nchangoti muti ga muchidimbu nekuti toda kudzokera kumadzimai ari muno.
Yeah, okay, sizimavhema ndirokwadza dare madzimai tinokudai zvichose.
Aiwa, tinokudai mukoma
Simba. Iri pakuti nyanyaya yekuZimbabwe ikai ndekuti ZANU-PF haiteereri. Ndogara ndakazvitaura zviri mukarangarira mashoko avo ndogara ndakataura kuti havateereri, they are always writing everything. Ndikurambwa nemajority ndiyo anondozvatora kuita izvo mukada kuzvitarisa ka there's a few who are benefiting from ZANU-PF. Those people ka ndo ano pane vamwe vakatotarisa kuita madire mariyo yavari kuti bond paper iyi pane vanotarisa kuita mari kuti vachatopfuma kuti zvinge iri nebondi nekubuda kwebond paper ravo irori.
Aiwa mukoma Simba Reda akutombokukata ipapa panoti nguva yedu yashoma toda kumbodzokera kuna asisi Albi Matarise vari kuGermany asi ndokutendai mukoma Simba.
No, it's okay, Sima. I'm going to get a dig. All
right. Sorry. Miss Matarose, if you're still on the line, just to round up, because we're coming to the end of the program, you heard there most people are lamenting that the government needs to correct what's going on. People don't want the bond note. A few are saying they do because they would like to see, you know, money in circulation. What's your view?
Well, they're not going to see money in circulation because it's not money. And because Advocate Mahere was not here, perhaps I can say on her behalf, for those people who get any letters from the bank, don't sign them. Or at the very least, get some legal advice, because you may find yourself agreeing to trade in your hard-earned currency for this paper money. It's not even money. It's monopoly money. So there's no point calling it money. It's not going to work as money. It's not real money. So I would just advise people not to sign anything. You have your agreement with the bank. And in fact, go to Fadai Mahere's Facebook page. It's, all the information is there. Mm. You have your original agreement with the bank. That's mm-hmm. the one you want to hold on to. Don't sign anything agreeing to any changes.
Aiwa tinotenda sisi Aubi Matarudze tokutendai kunge manga minesu pano pachirongwa chedu nguva yedu ndiyo yajikanana asi sekunzwa kwamaita madzimai nevamwe vakateerera hanzi musakurumbidze kusaina mapepa munenge mapuwa achibva kumabhengi tsvagai magweta akubatsirai kuti zvamuri kusaina izvo zvinorevei. But I would like to thank our in-house guest, Mrs. Dorcas Hove, a women and media expert, and Mrs. Netai